yemhirizhonga yezvematengero enyika yakaitika pasarudzo yemunanyama vhuvhu yaburitswa nesangano rinorwira kodzero dzevanhu recommunity tolerance and reconciliation development kana kuti COTRAD inoti dunhu remasvingo raiva nenyaya dzekurohwa kwevanhu dzinosvika makumi mana nemashanu uye dzinopfuura zana dzevakatyidzirwa uye vanhu vanopfuura makumi matanhatu vakatiza misha yavo vanoona nezvekufambisa kwemabasa mucotrad vabrighton ramusi vanoti ongororo yavo yakaratidza kuti vatsigiri vemapato anopikisa vaishungudzwa nebato rezanup f pamwe chete nesangano reforever associates of zimbabwe kana kuti fas
isu sesangano recotrad musarudzo dzichangodarika taiongorora mhirizhonga yaiitika kumbunyikidzwa kukodzero dzevanhu maringe nezvematongerwo enyika mhirizhonga iyi yaisanganisira kudisruptwa kwemisangano yeopposition mumanikidzwa kuatenda misangano yebato rokutonga rezanup f kupiswa kwemisha
varamusi vati panyaya dzemhirizhonga dzakaitwa sangano refas rakaita zvikamu makumi mana nezvisere kubva muzana 48% uye zvikamu makumi mashanu nezviviri kubva muzana 52% zvakaitwa nebato rezanup f pamwe nemadzishe nemasabhuku asi mutauriri wezanup f mumasvingo vapepuka chiwewe varamba zvakabuda muongororo iyi vachiiti manyepo sezvo vakakunda vaikwikwidza navo murunyararo
ndine urombo kuti handisati ndasangana negwaro rinopa huchapupu hwenhema rakanyorwa necotrad kuti musangano wezanup f wakakurira triple c nokuti waishandisa mhirizhonga inhema idzi isu sezanup f takakurira triple c nokuti tinodiwa nevanhu
ukuwo mutungamiri wefas vakuda kwake munzaka vatsigira mashoko ezanup f vachiti sangano rakazvimirira roga recotrad range parichida kufadza varungu avo vanovapa mari
ndikati vari kuda kufadza madonors avo anova ivo mawestern funders any civic organization in that nature zavada kufanda maamericans zavada kufadza maamericans vanova vanovapa mari
asi vari kutungamirira zvesarudzo mutriple c mududhu remasvingo vajefferson chitando vati vanotenderana neongororo iyi vachiti dzimwe nhengo dzavo dzichiri muhopoteri kubva zvakapera sarudzo apo zvakatiza mhirizho
vanhu vari kurohwa vanhu vari kushungurudzwa vamwe vari kudisipuresewa kubva panguva yatisada tina maelection nguva yemaelection noti nguva tapedza maelection ndina zvino izvi zvirimo vanhu vezvari vari kuzviita
mutauriri webato renational constitutional assembly kana kuti nca munyika vamadzo kuchivasa avo vakamirira bato ravo kubhikita west musarudzo dzedare reparamende vati vanotenderana nezvabuda muongororo iyi sezvo ivo vakasangana nemhirizhonga pachavo
isusu semusangano wenca tinotenderana neripoti iyoyo yekuti violence yanga yakawanda pasarudzo dzayo yakadarika isu kumasvingo patanga tiri kubhikita ndofunga kubhikita west kwataikondesa inini takatowitnessa violence yakaitwa against candidates kutriple c against pamasenior leaders kutriple c tikatopedzisirawo kuti ini wacho ndichitomanya zingirwa ravea
dzimwe nzvimbo dzakaita mhirizhonga munyika dzinosanganisira matunhu akaita semasholeland central masholeland east midlands pamwe nemanicaland izvi zvinobudawo apo vemapato vanopikisa vachiti bato rezanup f nesangano refas vachiri kuita mhirizhonga kugutu west uko kune sarudzo dzeby election musi wemugovera svondo rino vari kumirira ccc musarudzo idzi vaefrem morudu vanoti vatsigiri vavo vari kurohwa
uya vachirova vanhu panyusha asi izvozvo kuwarusira maagensi edu achivavhurusira nokuvhurusira vanhu kuti kana mavapedza kuvhota imeni vanhu vetriple sitokuzivai mavhota kanga zvabuda zvatinoda tinoda tichikupisirai dzimba tidiidi ndomaita
izvi zvatsigirwa nevari kukwikwidza vakazvimiriria vamartin mudzingwa avo vanoti kugutu west kwaberekera ingwe asi vachiwewe pamwe navamutsaka vanoti havasi kuita zvemhirizhonga musarudzo dzekugutu west hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya dzemhirizhonga dzinonzi dziri kuitika mugutu west kuti tinzwe kana dziri kumhangarwa ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini godfrey mutimba